Yes, NB was it. Big up Boss Wheeler. Gunshot already. Big up Dennis B. At Tambari, we see a trade post play fast. Gunshot already. So, I miss you say the mago this we are bono. Big up Barry side. I miss you clock and
kill. Nyamaye pondo chavai nguda ive pondo tichge jimoto vangwe vai bata toto vave mudondo chavano ziva kuti cheufava nemuto chakatopera zvekukumbira nyamaye pondo chavai nguda ive pondo tichge jimoto vangwe vai bata toto vave mudondo chavano ziva kuti cheufava nemuto chavai chuwani tambure ndaparei zvangu chipo changu chakazara handisi papo aisimu chavatambura kuta yachikapo nemazwi edu anopfuura pachimwe chikamu Baba, havana musi kunyangwe chitatu chatoziva tika chayatoita ganzatu nodangoma takabata napasina rafu makambozama kuti rafu tatingori vanhu takatopera zvekukumbira nyama yepondo chavai nguda ive pondo tidye jimoto vamwe vaibata toto vave mudondo chavanoziva kuti cheufava nemuto takatopera zvekukumbira nyama yepondo chavai nguda ive pondo tidye jimoto vamwe vaibata toto vave mudondo chavanoziva kuti cheufava nemuto kana vavengi gomo rimwe havakwidze denga nditenzi kuna ishe havasvike chimbovaudza zvavanomaka hazvibude vakazvitadza saka hatova masitye takutopaya kana makuru aukwase hatori sataniwo moto ndinobate kwose ndochema nzira yangu munditaridze chavazvikwakeranatenzi takatopera zvekukumbira nyama yepondo chavai nguda ive pondo tidye jimoto vamwe vaibata toto vave mudondo chavanoziva kuti cheufava nemuto chakatopera zvekukumbira nyama yepondo chavai nguda ive pondo tidye jimoto vamwe vaibata toto vave mudondo chavanoziva kuti cheufava nemuto chavai chuwani tambure ndaparei zvangu chipo changu chakazara handisi papo aisimu chavatambura kuta yachikapo nemazwi edu anopfuura pachimwe chikamu baba havana musi kunyangwe chitatu chatoziva tika chayatoita ganzatu nodangoma takabata napasina rafu makambozama kuti rafu tatingori vanhu takatopera zvekukumbira nyama yepondo chavai nguda ive pondo tidye jimoto vamwe vaibata toto vave mudondo chavanoziva kuti cheufava nemuto takatopera zvekukumbira nyama yepondo chavai nguda ive pondo tidye jimoto vamwe vaibata toto vave mudondo chavanoziva kuti cheufava nemuto
Thank you.